Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana manera anasi uri musi wesvondo zvita 17 2017.
Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vakawanda
nekuti tichitukuti takarima gorosi munomunyika medu munomuZimbabwe patozonoka chingwa chakunzi chakwira komandi agriculture irunzi yakaiva isucces yakaiva isucces kuchibage jete here kana kuti vanhu vakutosabotage wavo new system kuti iyo new system yachifuda aizotora election but tokona kunge iri sabotage waizvinzvabva zvangokwira.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwakaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Musakanganwa chazoro nehope, muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzano. Zano ndiyo ichiri kutonga yemanje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa dzandiwo civilian authority asari masoja asi masoja avatungangotiriyo zano. Vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara wakanaka. Vana vedu vawane mabasa, maindastiri avhurwe, vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira, bato rokuvhotera neMDC.
MDC inotungamirwa nava Morgan Tsvangirai yoyambira veruzhinji zvavanofanirwa kuita.
Iye zvino vamunangagwa vavapo, ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo, nhunzva tudzva ndichadhila navo. Avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitamburasana nemhi vachadhiliwa navo, asi gwendo guru dhilai navo muri paballot box. Munhu wose andovhota purezidendi Emmerson Munangagwa.
Sezvo tichitema tisina divi reratinorerekera, nhasi tinokupaiwo zvinofungwa nezanu PF.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda mudunhu reMashonaland West pamwe nedzimwe nzvimbo munyika yose vanoti havasi kufara nokukwidzwa kwemitengo yechingwa, vachiti maitiro akadai anopesana nechinangwa chehurumende chokudzikiswa kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nezuro vanhu vakawanda vakashamiswa apo vakaenda kunotenga chingwa vakawana chingwa ichi chakwira mutengo. Chingwa icho chaisimbotengwa nemari inoita masenzi makumi mapfumbamwe chave kuita dhora rimwe chete, ukuwo chaimboita dhora rimwe chete chave kuita dhora rimwe chete nemasenzi gumi. Kukwira mutengo kwechingwa kunotevera kukwira kwezvinhu zvakawanda zvinoraramisa vanhu zvakaita semukaka, mafuta ekubikisa, furawo yekubikisa chingwa pamwe nenyama. Mumwe mugari wemuchinhoi vaDenver Chimuka vanoti vari kushamiswa nekukwira kwechingwa apo nyika yakakohwa chibage negorosi rakawanda gore rino. Vashimuka vanoti kukwira mitengo kwezvinhu hakuzi kwechokwadi, asi vanhu vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Zvinotoshamisa nekuti tichitukuti takarima gorosi munomunyika medu munomuZimbabwe patozonoka chingwa chakunzi chakwira komandi agriculture irunzi yakaiva isucces kuchibage jete here kana kuti vanhu vakutosabotage wavo new system kuti iyo new system yachifuda aizotora election but tokona kunge iri kusabotage waizvinzvabva zvangokwira.
Mumwe mutengi asina kufara nekukwidzwa mutengo kwechingwa vaDarlington Manyevere vanoti kukwira mutengo kwechingwa hakuna kunaka sezvo vanhu vakawanda vanodya chingwa mazuva ose.
Kukwira kwechingwa ndokutanga kwazvo zvese zvichatokwira nekuti chingwa ndochinodyiwa nemunhu wese everyday. Vangwana chakwira nemari yachakwira nayo togona kunonge mari shoma yedu 10 cents but mari yakawanda 10 cents yatokwira nayo.
Vama nyevele vangu chava wane hurumende ichikwanisa kugadzirisa nyaya yekukwira kwezvinhu sezvo zviri kutangira pamafuta ekufambisa kana kuti fuel. Vama nyevele vanoti hurumende iripo haikwanise kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika nekuti havana pfungwa itsva dzekuvandudza upfumi.
Ne mashoko akati ndinga katona na president kuti zvinhu zvisakwire. Iwo handione pane chavanongwanisa kuzvimisa nazvo because zvinhu zvacho zvacho zviri kubvira pafio. Because vese vachakwidza zvinhu vanongotaya nyaya yefio. Saka handione president vanenge chavanongwanisa kuzvimisa nazvo. Zvinhu zvaramba zvitokwira. Senyika yedu ndikunatsoona nyika yedu to haina mama hapana zvinyuwani zviripo. Saka zvinhu zvinotokwira. Hapana maidea. Hapana maidea zvinyuwani aripo. Kungotaurawo zvekuti munhu ari kutaura papublic kuti zvinhu zvavanhu kukwira but zvinhu zvacho ndozviri kutoitika. Hapana kudzoreka kwazviri kuita.
Mumwe mushani wekambani inogadzira chingwa Yellow Bells uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti kambani yake yakakwidza chingwa sezvo zvinogadzira chingwa zvakaita sefurawu zvakakwira. Izvo zvinotsigirwa neimwe kambani inobika chingwa yeBakers Inn iyo yakaburitsa gwaro ichitsanangura kuti yakakwidza chingwa nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa kubika chingwa. Asi vatongai nyika yaramba ava vanorwira kodzero dzevatengi vanoti chinoita kuti vasagamuchire kukwidzwa kwechingwa inyaya yekuti makambani makuru ose anobika chingwa anoti Lobels, Bakers Inn neProton vawirirana kukwidza mutengo wechingwa nguva imwe chete. Vanyika yaramba vanoti izvi zviri pachena kuti kukwidzwa kwechingwa hakunei nemitengo yezvinhu zvinogadzira chingwa asi kuwirirana kana kuti kateo izvo zvinopesana nemitemo yemafambisirwo ezveupfumi asingamanikidzwe.
Kwira kwazviri kuita zviri kurakidzira kuti pane makambani anogadzira zvingwa vari kubatana pamwe chete vachikwidza zvinhu panguva imwe chete zvinova zvatisingatarisiri kunge zvichiitika ine free economy. So kuti when you start operating atinoti makatels ekuti pricing regime yavo inofanirwa kufanana nokuti panenge pasisina competition hazvifanirwa kunge zvichidaro nokuti makambani anofanirwa kunge achiita competition yekuderedza mitengo kuti vakwanise kuwina business rakawanda pane kuti vange vachiita pamwe chete. Zvazvinoreva ndezvokuti kana vakubatana kuti vachikwidza vanenge vane agenda yavanenge vainayo of which agenda iyoyo tinenge takatarisira kuti inenge yava agenda against the government.
Mukuru weConsumer Council of Zimbabwe Muzvari Rosemary Siyachitema varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nhasi izuva rekurumbidza musiki avashande. Vachitaura pamusangano wavo weCongress yeZANU-PF nechishanu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira zvitoro kuti vasanakidzwe nekukwidza mitengo yezvinhu asi mashoko avo hapana ari kuateerera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi. Ndini Atha Chigoriwa.
Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yavamunangagwa yakavagonera zvikuru nekuvawanisa mari yemihoro zororo rekisimusi risati rasvika. Vashandi vehurumende vazhinji vanga vave nemakore vachizowana mari yavo yezororo rapfuura izvo zvavanoti zvaivatadzisa kufadzawo mhuri dzavo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vehurumende vataura neStudio 7 amaifungai ndodha vati gore rino vari kutarisira zororo rekisimusi negore idzva zviri nani zvichienzaniswa nemakore apfuura. Amai ndodha vanoti mari yavo yakapinda mubhanga musi wa15 zvita. Vatiwo kunyange hazvo mari yemusvo isiri kuwanikwa vati kuwana mihoro yavo zororo risati rasvika kwavarerutsira zvikuru sezvo vari kukwanisawo kutenga zvekuti vafare pazororo.
Semasivo 7 gore rino haatakapinda nekuti mamwe makore saya taisimboenda kuChristmas tisina kana mari. Izvo zvaigara zvichitishungurudza nekuti taitadza kunofara nevabereki nokuti unenge uchitonyara usinawo kuvigira vaberekiwo zvinhu zvekuti vafariwo vaone kuti mwana ari kubasa. Asi gore rino keshi iri kushayika zvayo kumabhengi but zvitori nani nekuti tinoshandisa maswipe nemaecokeshi. Even chero mumabhazi vamwe vakubvumawo ecokeshi neswipe idzodzidzi. Saka vanhu vanokwanisa kufamba vachienda kwavanoda nekuti mari dzavo dziri mumakadzi mumomo vanongoswaipa nekushandisa futi maecocash.
Izvi zvatsigirwawo navariki Dube avo vatiwo kunyange hazvo vasiri kuwana mari yemusvo mumabhanga vari kukwanisawo kugadzirira kisimusi sevamwe vashandi. VaDube vati vari kutarisira zororo renani pane gore rapera apo vakazowana mari dzemihoro zororo rapfuura.
Nyangwe zvazvo musvo usiri kuwanikwa semacivil servants vamasalaries edu, tirikwanisa kunge tichishandisa ecocash nemakadzi tichinoswaipa tichitenga zvinhu. Zvakangotiomei hazvo sevanhu vanga vakajaira kubata mari. Endi mazuva ano yangova nyaya yeecocash iyoyo neswiping. Saka tikapindawo muzvitoro tokwanisa kutengawo neecocash kana kuti swipe iyoyo. Zviri nani wazvo.
Amai nyaradzo mugwiriri avo vari kutarisira kutambira nechina vawedzerwo wakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende ikaramba ichipa vashandi vayo mari nenguva kuitira kuti vashandewo zvakanaka. Amai mugwiriri vanoti vanga vati vane makore anosvika matatu vachiwana mari yemihoro zororo ikisimusi rapfuura.
Ndikufara chaizvo nenyaya yekupiwa masalaries edu before Christmas. Ndokunga takatane about 3 years tichingowana masalaries after Christmas. Vana vedu vachishaya mufaro paChristmas. Asi this year tichingotenda nezvatakaitirwa nevakuru. Vaona zvakakodzera kuti macivil servants tikasike kuwana salary yedu. Fara chaizvo ndezvikaramba zvakadaro madates edu asambochinja emasalaries every month.
Vashandi vehurumende vakatanga kutambira musi wa15 zvita uye vari kupedzisira kutambira vari kutarisira mihoro yavo musi wa21 zvita apo pari kutarisirawo vari pamudyandigere kuwanawo mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo inokwanisa kubatsira munhu wese anoda kurima kuburikidza nekumupa zvikwanisiro kuitira kuti munyika muite gohwo rakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vaRejoice Ngwenya vanoti kunyange hazvo izvi zvichifadza kunzwa, chichanetsa apa ndechokuti mari yacho iripo here. Ngatiwei hurukuro yataita navaNgwenya.
Ndinoona kuti zvataurwa zvakanaka, asi kuti mari dzacho vanenge vadhiwana kupi? Nokuti ivo pavakapinda muhotongi vakati vada kuti vange vachigirisa yatinoti budget deficit, mari iyeya inobhadharwa nehurumende ichibhadharwa maservisi akati kuti. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi? Ndiyo inozoita kuti manje deficit ya ichikura, chikwereti choramba chichikura. Asi zvakanaka hazvo kuti vange vachibatsira.
Munofunga kuti zvose izvi zvingaitwa pamwe chete here zvikafamba?
Ya, icho chokwadi, nokuti tinoona kuti gore rega rega kana hurumende ikavimbisa kuti kuchaita bonus kana kuti vashandi vehurumende vakati wandei ava vachapiwa mari dzavo, vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadaro vanowanzokwidza mitengo yavo. Zvichireva kuti zvagara chinhu zvinongoitika makore ega ega. Saka ndofunga kuti mari yacho haisati nyanyatsowanda mune vanhu. Confidence yayo iripo nokuti mashoko avanonangagwa akabatsira kusimudzira morari yavanhu. Asi gore rino iri richipera vanhu vari kugozhekwa chaizvo nokuti mitengo yacho yakura.
Chimwe chinhu chavakataura zvepurezidendi ndechokuti vanoda kuti vane mari vanobva kune dzimwe nyika vanoda kuita zvamabhizinisi muZimbabwe, ivo vanoda kuti vagadzirise kuti kutengeserana nedzimwe nyika nyangwe pachedu kuve kunoitwa pachena. Munofunga vangakwanisa here kana totarisa zvinhu zvose zvakaitika mumabhizinesi makore ese akapfuuraya?
Vanhu vanounza mari yebhizinesi vanoita zvirongwa zviri zvakatarisira mberi, yandingati long term planning. Saka ivo zvavanenge vataura zvakanaka hazvo nokuti vanokwanisa kuti vachinje mitemo. Asi vanhu vanoinvesta tingangoti vana Dangote vaya vanu nyatomira kuona kuti mamwe zvirongwa zvachidzokwa nehurumende zvinoshandika here nenguva iri mberi nangoti long term implementation.
Saka apa chavanofanira kutanga kugadzirisa chii?
Economics dziri dzega kwadzinyatsokubatsira nokuti chigumbu chikuru chiri pakati pevanhu chiri muvanhu veZimbabwe ipolitical environment. Political environment ndiyo yakakanganisa zvirongwa zvebusiness nemabhizinesi akati wandei. Saka ngavagadzirisiwo zviri kutaurwa zviya zviya nanadhirwa mazinga zviya zvokuti gadzirisai nyaya dzesarudzo, gadzirisai nyaya dzemedia, vanhu vakasungwa vepolitiki ngavabviswe. Iwo zvinhu zvacho, iwo maintentions acho anobatsira kuti adzikamise hana dzavanhu, nokuti kana vanhu vasina kudzikama, nyangwe vanhu vanoda kunza mari vanenge vachitanga vabvunza maintenance maorganization iwowo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzeupfumi vaRejoice Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti pasi pebumbiro remitemo yenyika, mauto haafanirwi kunge achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezviri kuitika munyika izvozvi. Asi nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu, vanoti mauto ane kodzero dzekuita zvematongerwo enyika. Asi izvi zviri kupikiswa nemutauriri weMDC vaObert Gutu. Muhurukuro yedu yekupedzisira, Ray Choto weStudio 7 atanga nekubvunza vaGutu vanovagweta kana zviri pamutemo zviri kuitwa nemasoja zvekupindira munyaya dzematongerwo enyika.
Mubumbiro romutemo rei rinotaura pachena kuti Section 212 the Zimbabwe National Army kana the Zimbabwe Defense Forces havafanirwi kunge vachipindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanofanirwa chete ivo kuvapo kudefenda territorial integrity yedu yeseZimbabwe. Tikapindwa nevavengi vakada kutirwisa, ndo basa rearmy kuti itidzivirire kuona kuti hatirwisi. Kana tarwisa, tarwisana nevavengi vanenge vauya tichishandisa masoja. Zvimwe chete izvo nemapurisa. Mapurisa is the Zimbabwe Republic Police, inofanirwa kuchengetedza runyararo nokuona kuti kana pane paparwa mhosva vapara mhosva vasungwa, nyaya dzaferefetwa, doketi rapugadzirwa rakwana, roendeswa kumatare edzimhosva kuti nyaya dzinotongwa kana kuti muchirungu anoti dzinoitwa prosecute. Ndo basa ravo, kwete kuti vagoti vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Pari zvino chitori nemilitary unda iri kutitonga, zvitotaridza izvo kuti zviri kuzhe kwemutemo. Vagadzira chirumanzi vanozviziva izvo kuti masoja ndo ava kutonga. Zvino
vape mukana vaGutu vachirumanzi vada kuti vapindure
nyaya yekuti bumbiro romutemo ratyorwa nokuti taakutongwa nemilitary, hatisatongwa ne tingakuti muchirungu a civilian government.
Vachirumanzu mukana wavenyu
ndoza ndataura ndikati maloya basa ravo vana vaGutu ava nana vachamisa ndorokunyepa nana vaditi. Hakuna chunhu chakaita saichocho chokunzi musoja hana pati anosapota. Iye zvino muno muZimbabwe munotozikamwa kuti pane zuva rinopuwa masoja kuvhotera pati yavanoda. Saka tisapretenda, tisataura theory, nezvinhu zvatinoziva kuti zvinofanira kuva practical. Kuna mapurisa vanotosapota pati yaanoda. Kuna
vana masoja vano supporta pati ya anoda iva vachiwenga vano bvumirwa nomutemo wenyika uyoyo unotaura navagudu kusupporta pati yavanoda ende zvino zvikangwa kuti vachiwenga vano supporta zano PF ende zvinote secret ndokwa vakatanga nako
hatichi kutaura kusupporta zvokutaura kutongwa kusupporta uno supporta pati yaunoda kazvirori mutoja asi apa tiri kutotongwa nemasoja
hakuna chakaipa kana vachiwenga vachifarira kuti zano PF itonge zvinongofanana naivowo MDC kana rimwe gore hamene kuti rini kana aizohwina vanenge vachiisawo magenerals avo vanoda kuti MDC irambe iripo saka iye zvino pari zvino vana vachiwenga ndo vakagwira nyika ino saka vachida neropa ravakavona rakadeuka risina kuonekwa neMDC nanavagutu kuti nyika ino haimbozofi yakazova maoko avatengesi saka pana chakaipa ipapo
vachirumhanzi toti izvo MDC yahwina sarudzo dzegore rinoya munoona maute aya achitambira kuti MDC ipinde mumasimba ekutonga
gore gere because ma results achataura and hapana pavanokwanisa kuramba because mauto asiri wanenge achianaudza ma results MDC nezano PF namapato akasiyana-siyana vakabvumirana kuti maelections anokondaktiwa nani nani saka munhu iye ndiye ane simba rokutaura kuti izvi zvino zvichaitika saka MDC kana kuti zano PF o masoja havagoni kuramba zvinenge zvabvumirana
aiwa ndatenda ndokupai 15 seconds vagudu mukupeta chirongwa chedu
apa toda kungoti vateereri vazive kuti nguva yekunyoresa kuti vavhote ndiyo ino vanga vasati vanyoresa ndoda kutora mukana uno wokuvakurudzira kuti vabude vanonyoresa kuvhota pabiometric voter registration iri kuitika yaamufezi 4 iyo yaaextendwa nemamwe masvondo akati wandei munhu wese ngaazive kuti kurejesta kuvhota ikodzero yake taakuzopinda maelection gore rinouya musakanganwa chazuro nehope muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzanu ezano ndoyo ichiri kutonga iye manje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa sandiwo civilian authority asi ari masoja asi masoja vatingangoti iriyo zano vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara hwakanaka vana vedu vawane mabasa maindastiri avhurwe vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira bato rokuvhotera neMDC
ndoya kwamuri vachirumhanzu mashoko enyu ekupeta chirongwa chedu 15 seconds
mhuri yezimbabwe isakangamwa chane zuro chokuti MDC yakakumbira masanctions last week izve yakaenda ichikumbira masanctions kuti tisafe titambure maindastiri edu apere zvipatara zvedu zvisava nemishonga asi iye zvino vamunangagwa vavapo ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo nhunzva tudzva ndichadhila navo avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitambura sana nemdi vachadhiliwa navo asi gwendo guru dhilai navo muri paballot box munhu wose andovhota president Emmerson Mnangagwa
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu PF vagadzira chirumhanzu vachitaura vari muHarare manzwawo kubva kumutauriri weMDCT uye vari gweta vaobert gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare muhurukuro yanga ichiokerwa naRay Choto westudio 7 Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita basa rekusimudzira zvemagitare, vaimbi nekuronga magungano emafaro muAmerica chinoti gore zvarava kupera, vana veZimbabwe vari muAmerica vachange vachipembera Kisimusi negoredzva nenzira dzakasiyana-siyana. Taurai mupambirei anoti vechidiki vanofanira kutevedzera mutemo mukufara kwese kwavachaita pazororo iri.
Kisimisi ufikile yakaimbwa namatare. Vanhu vachange vachifara Christmas yegore rino iri kumuswe mufuro. Hapana chatiri kunyasoza chiri kunyaso kuitika asi muswe goredza. Ndowatiri kutarisira kuti zvoni kuchange kune New Year's party yemaZimbabwe nevamwe vanhu vekuAfrica nevekudzimwe nyika ichange ichiitirwa kuGaithersburg.
Ipo panounganwa apa vanhu vachisangana vachifara kudai. Hakuna here vamwe vanoita zvisingadiwe nemutemo vanozouyawo vachida kuita zvemadrugs, vanouya nedzimwe fodya dzisingabvumidzwe, vanouya vachiita musindo, munozvikurira sei zvinhu zvakadaro?
Chokwadi chaicho chiripo ndechekutika tinoona kuti kunyanya mitambo yatinoita yemaZimbabwe. MaZimbabwe nevanhu vanoda kufara, vanhu vasina rusha, vanhu vasingade zvekurwa. vanhu vasingaite zvemadrugs. Saka tine rombo rakanaka mufungire kuti ndane makore anodarikidzira gumi ndichiita zvemutambo. Hapana kana musi umwe chete watakamboona maZimbabweans paakazonzivarwa vazoita sei. Vanhu vanofarira kungomwa doro ravo votamba voenda kuDzimba. Vane tsika dzavo, vanhu vane unhu hwavo, saka ndochinhu chandinonyanyofarira Stereki pamaZimbabweni ichocho.
Munoona sei huwandu hwevanhu vekuZimbabwe mukubuda kunze vachisangana nevamwe vachifara panoungana vamwe, zvazvava zviri makore ekumashure nezvazvave nhasi? Tiri kuenda kupi?
Iye zvinoizvi tiri kutoona kuti vanhu vakawanda. Kare ndinotondera ndichiri kutanga kuita izvi zvekuunganidza vanhu zvemafaro, vanhu vaiuya asi vaivenge vari vashoma. Asi mukatarisa iye zvinoizvi, ndotarisira kuti pane zvikonzero zviviri ndofunga zvaitisa kuti vanhu vachiuya vakawanda kumitambo yatinoita. Chekutanga ndechekuti maZimbabweni auya kuno kuAmerica vawanda. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakuziva zvinenge zvichiitika munharaunda yavo pamusana pezvinoshandiswa zvinana Facebook, nana Instagram nana WhatsApp.
Vechidiki tiri kuona kuti vari kuwanda mukati menyika yeAmerica, vachiuya kuzvikoro, vamwe vachiuya kumabasa. Shoko renyu ramungavakandire nhasi vatiwo mukoma tavo vakati zvakati, ngatiteedzerei tivakige nderipi?
Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Mari inokurumidza kuuya haigari, ende mari inokurumidza kuuya inoendesa kujeri. Saka tinoti chengetai tsika dzenyu, endai kuchikoro, mushande nesimba.
Uyo ange ari Taurai Mupambirei ari kuMaryland muno muAmerica achitaura neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Upenyu wedu huri
mumaoko ake, Jehovha samasimba.
Upenyu wedu huri
mumaoko ake, Jehovha samasimba.
Mari baba
tiratidze
ari Taurai Mupambirei ari kuMaryland. Pamusoroi, Jehovha makanaka, mimanzi wechitendero uchiuya kwamuri uchibva kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani na 7 makuseni, apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinoda wakuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva 6 AM na 2 PM. Tizivisei nekutitumira tsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa, munotibata zvakare. Tapedza, ndini wenyu Evans Zininga, ndiri muWashington DC.